chokutanga ndakutini ndakutenda president Hiti Mnangagwa nekuchirongwa chavo chakatanga pavakawina maelection a 2018 chePoland chavaka invite all political players kuti vauye vaone kuti vanga ona maonerwe ezvepolitics munyika yeZimbabwe zvingafamba sei kuti zvinge zvingava zvingavandirawo penyu hwevanhu vemuZimbabwe vachiti ivo mapato ose akakwikwidza tinoziva kuti mune vamwe vanhu vamunorepresenta uyai kupoland tigare pasi tione kuti zvii zvatingaita ini somukuru wenyu wakashagwa navanhu vese inda kudanai.
Saka vacharumbira kukumbira kwakaitwa navamonzora kuti sarudzo dzimbomiswa, munokuona sei?
Vamonzora zvavakaenda kuna president vachikumbira kuti mabyelection ambomisiwa vari kuzviita on his right as a citizen of Zimbabwe plus as a political leader of a opposition party MDCT and he has every right to do that. Now tiri kuona isu kuti munhu oga oga unenge akuonekwa sokuti uri kuda kushanda na president unobva anzi mutengesi. Aiwa, nguva yevatengesi tinoiziva kuti yange yaiitwa zvikuru nguva yehondo ikapera. Iko zvino izvi tiri kuona kuti MDC Alliance yachamisa inoblema chero chunhu chinenge chichiitwa napresident nevose vanoshanda napresident. Saka vanhu havachadi zveMDC Alliance. Saka vamonzora vakaona kuti no, politics dzemuZimbabwe hadzichadi kuita kungopopotedzana nokubayana bayana nezvigumwe. Dzaakuda kuti tiite politics dzokuita embrace one another, we are all Zimbabweans, ndo inonzi patriotism. Tinofanira kuda nyika yedu, chido chenyika ndochaita kuti vamonzora vakwanise kuva munhu weopposition, leader weopposition anokwanisa kuita nhau napresident wenyika Comrade Hiti Mnangagwa. Zvinhu zvakanaka, toda kuroverera vamonzora mavoko kuti vaari kuorganiza kuti president wenyika ino ndiComrade Hiti Mnangagwa.